Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America yatemera zvirango panhengo dzevasori vehurumende yeIran zvichitevera kupomerwa mhosva kwadzakaitwa nagweta rekuchamhembe kwedunhu reNew York iro rakati vasori vana ava vakaedza kubvuta zvechisimba mugari weAmerica kuti vaende naye kuIran. Munhu wavaida kubvuta ndiMasi Alinejad, mutori wenhau akazvarirwa kuIran asi ave mugari weAmerica. Alinejad murwiri wekodzero dzevanhu anoshora hurumende yeIran uye ane chirongwa chake paVoice of America. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati zvakaedza kuitwa nevasori vekuIran ava zvinotyora mitemo yekudzidzana kwenyika dzose pasi rose. Vachiti America inoona kuti Iran inoda kushungurudza zvimwe zvizvarwa zveAmerica kusanganisa vashandi vehurumende neavo vaimboshandira hurumende. Vasori vana ava vakuru vakuru mubazi revasori reIran ndivana Alireza Shavrogi Farahani, uyo anotungamira bazi revasori rine vamwe vasori vatatu vatemerwa zvirango neAmerica vanoti Hamoud Kazein, Kia Sadehi naOmid Noor. VaBlinken vanoti chikwata chevasori ichi hachina kutumwa kuzobvuta mutori wenhau uyu chete, asi vanhu veIran vasingawirirani nehurumende yeIran vanogara muUnited Kingdom, Canada nekuUnited Arab Emirates. Vasori vana ava vanonzi vaiita basa iri sekutumwa kwavakanga vaitwa nebazi rehurumende yeIran rinoona nezvoruzivo nekudzivirirwa kweIran, zvichinzi vanoshandiravo bazi revasori rinonzi MOIS iro rinonyanya kutyiwa muIran uye rakatemerwawo zvirango neAmerica. Sekutaurwa kwakaitwa nebazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Treasury Department, MOIS inoitira hurumende yeIran basa guru mukutyora kodzero dzevanhu veIran, richitizve kudzvanyirirwa kwezvizvarwa zveIran zviri muIran nekunze kwakaita sekuEurope nekumwe kunoitwa neMOIS. Kutemerwa zvirango kwaitwa vasori vana ava kunorevavo kuti zvose zvavanazvo muAmerica hazvisisiri mumaoko avo uye hapana munhu ari muAmerica achabvumidzwa kuita zvemabhizimisi navo. Mabhanga nemamwe makambani anoita basa rezvemari vachatemerwavo zvirango kana vakafambisa mari yavo. VaBlinken vanoti America haizoregi vatori venhau vachichichidzirwa kana kunyaradzwa, vachiti America ichaona kuti vanoita izvi vanosungwa. VaBlinken vanoti America haidi kuona kurwiswa kwezvizvarwa zveAmerica muAmerica kana kunze kwenyika. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.